Musangano uyu watanga vamunangagwa nemudzimai wavo vachisima muti paRobert Mugabe Square apo parikuitwa musangano uyu. Sachigaro wevakarwa hunde yerusununguko vaChristopher Mutangwa vanzi zvinofadza kuti musangano uyu unoitika apo Zimbabwe yakasununguka kubva kuutongo hweudzvanyiriri hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutangwa vanoti vari kufadzwa chose nemufaro une vanhu vari kupinda muCongress.
Aiwa, tiri kufara zvachose, vanhu vari pano vari kunakirwa zvikuru nezvevanhu vakangosununguka kuti nyika yedu yasvika pane chimwe chidano.
Nhengo yedare reparamende zvakare vakarwa hunde yerusununguko vaJoseph Zvinotimba vanoti Congress iri kufamba zvakanaka, asi havasi kufara nenyaya yekuti vemupato anopikisa vari kuramba vachikurudzira kuti nyika irambe yakacheverwa zvirango zveupfumi.
Tiri the truth, Zimbabwe tiri kukanganisa somewhere. Isu vanachinotimba, we are not corrupt people. Macorruption people like vanabiti vanoti nyika kana yadai vanoenda kuna America vanosvika vakutaiwa. Dzorerai zvinhu zviya zvatakambokumbira. It is very very dangerous.
VaChinotimba vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nechisungo zvinoomesera vanoita zveuori.
Munhu wese anoitwa kurapisheni ngaabatwa, munhu akaba mari ngaabatwa, mabasa ngaaoneke.
Musangano wanhasi wakange wakarongwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vadzingwa basa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.